parizvino kuhange hakuna kana mvura yati yanaya zvine musoro. Kunaya kwemvura yakamboitika mavhiki asoti pere yapo. But parizvino hakuna kana kwati mvura yambonaya kwainooneka kuti at least mvura yambonaya zvine musoro. Zvokuti zvipuka chaizvo zvakutonetseka nechekudya, vanhu chaivo vari kunetseka navo nechekudya zvese izvi. Saka izvozvo zvese zviri kuita pakuti mvura haisati yanaya zvokuti pangava nebundo here green grass hakuna. Ende vanhu izvezvi parizvino vakutotanga kukwarakwata kuti vaone chekudya.
Tinonzwa zvekuti zviri kunetsa kuti vanhu vawanikwe vachitenga mbesa dzekudyara sezvo nzira dzinofambwa munzvimbo dzakasiyana siyana ikoko dzisina kumira zvakanaka. Zvakamira sei panyaya yembesa?
Ichokwadi mwana wamai vangu, nyaya iri kuitika kune ZANU PF vari kupa vanhu mbeu ndokunge vabudisa kadhi remusangano rakanzi ZANU PF. Vanhu havasi kupuwa mbeu nekuti vanhu vemuZimbabwe. Pane inonzi Presidential Grain Loan Scheme yakalonzwa navamugabe ye20 million. Ndo pakabuda mbeu idzi kunzi idzi mbeu idzi hadzisi dzemunhu wese wemuZimbabwe asi ngedzemunhu anenge aine kadhi anoita nezvemusangano weZANU PF.
Zvematongerwo enyika zviri kupindira here panyaya yechikafu?
Zvematongerwo enyika zviri kupindira zvakanyanyisa mwana wamai. Izvi tinozviziva pakuti kunzvimbo yedhete kuhange kucross dhete vakasangana vachiunganidza vanhu. Vakaedza by all means kuti vaunganidzewo vamwe kubato reMDC zvokuda kuedza kuvhara vanhu kumeso. Asi izvi vakazobuda pachena kuti vanhu vakazowana mbeu dzake idzodzo zvanga zviri pachena kuti vanga vari vanhu vanotsigira bato reZANU PF. Hakuna munhu wekuMDC akawana mbeu idzodzo nekuti kwachinzi 20 million iyi haina kubva kuMDC, haina kubva kumadhona, yakabva kuna president vamugabe. Apa tinonge tichingoenda tichichema kuti vamugabe ndi president weZimbabwe, vadii kuti vawanisewo vana vese vemunzvimbo ino sezvo vari president wemunhu wese wemunyika kwete webato reZANU PF.
Zvii zvamunofungidzirwa kuti zvinokwanisa kuti zvichiitwa kuitira kuti vanhu vabatsirikane?
Zvatanga tichifungidzira kuti zvikwanise zvichiitika kudai takwanisawo kuwana madhona vana Christian Care kudai vachitanga kupinda muvanhu vaedze kubatsira nepesi pavanogona vachipa vanhu chikafu. Ndofunga ndo organization yemuZimbabwe muno inowanzobatsira vanhu nechikafu kunyanya-nyanya nguva ino yatinosangana nedrought. Saka taikurudzira kuti maorganization akazvimirira oga vakaita sana Christian Care naWorld Vision vanokwanisa kuwana chikafu vauye vawedze kubatsira vanhu munzvimbo yeHwange.